manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 10/2025 makateerera ku Studio 7 nefenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vokurudzira kubatana munyika kuti nyika ifambire mberi. Asi vamwe vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti vaMnangagwa vari kungotaura zvisiri kuitwa nehurumende. South Africa neAmerica zvokandirana makobvu nematete. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakurudzira vanhu vose kuti vabatane nechinangwa chekuti Zimbabwe ive neremangwana rakajeka. Vamunangagwa vataura mashoko aya pakuradzikwa kwavatinae chigudu kumarinda Hirozi eka muHarare nhasi. Vachigudu vaive murwi wehondo yerusununguko uye ndemumwe wevekutanga kutumirwa kuNorth Korea kunodzidziswa zvehondo vari pasi peZipra. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zisininga weStudio 7 abata vanongorora zvematongerwo enyika vari sachigaro weAfrican Cause Trust vaElton Zike kuti tunzwe maonero avo.
Mutungamiri wenyika Comrade D.D. Mnangagwa varamba vachipa nhoroondo maringe nehunhu nemunhu aiva Comrade Tinaya Chigudu. Mukushinga kwavo, mukutarira kwavo mberi mudonzvo rekubudiririsa nyika. Vachiramba vachishanda vari muhurumende kubva zvakawana nyika kuzvitonga kuzere.
Imi zvamabata ndezvipi mumashoko avaMnangagwa?
Mutungamiriri wenyika ari kunzwisisa kukosha kwekuzvibata, kukosha kwekunge vanhu vakatarira mberi vachichenjera nekuziva kuti rusununguko harwui kana vanhu vasina kunge vane tarisiro yemberi. Kana vanhu vasina muono wekuti mberi vanenge vachida kuzenge vachiitei. Ndosaka muchiona pari kufambwa nedonzvo Revision 2030 na Comrade D.D. Mnangagwa.
Vanhu vari kuinzwisisa here Vision 2030 iri kutaurwa iyi?
Hongu, veruzhinji vanogona kusava nekunzwisisa kuti Vision 2030 tiri kunangepi senyika. Chibudiriro yatinofanira kunge tichishandira tese zvizvarwa zvenyika yeZimbabwe.
Saka vanhu vatambirana sei nezvataurwa navaMnangagwa izvi?
Ruzhinji runotambira mashoko emutungamiri wenyika nokuti ndovanoti pagwara ratinofanira kufamba naro. Tichivatsigira semutungamiri wakasarudzwa nevanhu mupfurikidzwa nekuvavhotera muna 2023.
Asi vamwe vanoti kutotaura pfungwa dzavo kwatowedzera kuchikisa pane zvakwaive kare, asi president vachitaura kuti runyararo rudo kuwadzana.
Mutungamiri wenyika zvakare ari kubata nyaya yekubatana, nyaya yerunyararo, nyaya yerudo, nyaya yekunzwisisa kuti vamwe vanogona kunge vane maonero akasiyana asi tinge tichigamuchirana semaZimbabweans kana kuti sevana nezvizvarwa zvenyika yeZimbabwe.
Avanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari sachigaro yesangano reAfrican Cause Trust vaElton Zike vari parunhare naIvan Zisininga weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Ivan Zisininga abatawo vanoongorora zvematongerwo enyika vari mukuru wezvirongwa musangano rinorwira kugara zvakanaka kwevanhu reZimbabwe Network for Social Justice vaRuben Mbofana kuti tinzwewo maonero avo.
Hava Zininga, zvina zvina kumira zvakanaka. Madrama taona kuhiroseka uko anhasi anorakidza kuti zvinhu kumberi kwazvina kumira mushe. Makaona vanhu vaakubudirana pachena zvakadaro kuti vari kurutivi vari kuimbira President Mnangagwa, vari kurutivi vari kuimbira General Chivenga. Muzano PF hatina kubozviona zvakadaro kana nguva yamugabe chaiyo kuti vanhu vanonyatsobuda pachena kuti isi tiri kudiviri, especially vanobuda pachena vachiti President aripo patigaro nguva iyoyo hatichamudi, tiri kuda vice wake.
Zvinorevei zvivaambofana vamunangagwa hanzi vataura iwani nyaya yekubatana nerunyararo?
Zviri kurakidza kuti zvivindi zvaakurakidzwa nedivi iroro riri kuda vaGeneral Chivengwa riri kutorakidza kuti raane zvivindi, pane parakatsika, pane zvariri kuziva and harichatya, raakutoziva kuti aiwa pane zviri kuitika.
Ngatimbodzokai pavision 2030 apa, yakajeka here kuvanhu nyaya iyi?
Nyaya yevision 2030 taakutoziva isu kuti hainei nekusumudza upfumi hwenyika. Ivision yakatoiswa gore rakaisa kwayo vanhu vatoi nepfungwa idzodzo mumusoro yavo yekuti zvinotoreva kuti vamunangagwa vanenge vari pachigaro kusvika 2030. Ndo zvazvaingoreva, ndokuti takabhoti sezvo mavision mamwe achiitawo kana 50 years 30 years, asi mutungamiri anenge achizviziva ake kuti aiwaka hazvirevi kana vision iri yenyika, ini pachangu mutungamiri ndini ndinofanira kuiona kuti yabudirira, ndinoindowo pandinosvika ndobva. Umwe mutungamiri opinda oenderera mberi kusvika vision iyoyo yazadziswa. Umwe anogona kuti vision 2060 chakuti, asi tichiziva kuti hatisi kuti iwewe wazvitanga wacho ndiwo uchapedzisa rwendo, uchapirawo umwe kuti aenderere mberi nerwendo apedzise.
Zvinonzi wani zvine kuvandudzwa kweupenyu nebudiriro kwevana veZimbabwe.
Vanga vachitoti vision 2030 iri kutoreva kuti vamunangagwa vanenge vari pachigaro, zvanga zvisinei nezvekuti apa middle income economy, zvanga zvisinei zvekuti vanhu vagare zvakanaka, infrastructure development dzavari kuti taura idzozvo nezvimwe zvidevelopment zvavari kutaura industrialization, kwete, hazvinei nazvo. Chavari kurevera apa ndechekuti ivo varenge vari pachigaro, ndo vision yacho iyoyo.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vari mukuru wezvirongwa musangano rinorwira kugara zvakanaka kwevanhu reZimbabwe Network for Social Justice vaRuben Tendai Mbofana vari parunhare kukadoma naIvan Zitsininga weStudio 7. Bato riri muhurumende yemubatanidzwa muSouth Africa reDemocratic Alliance raendesa mapepa kudare repamusoro reHigh Court richipikisa mutemo wekutora minda isiri kushandiswa kana kuti Expropriation Act, uyo wakonzera kuti pave neropa rakaipa pakati pehurumende yeSouth Africa neAmerica. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakabva vazivisa kuti hurumende yavo yamira kupa South Africa rubatsiro nekuda kwemutemo uyu vachiti ndeverusaro raganda. Vakati varungu vari kutarirwa minda vakasununguka kuuya kuAmerica kunopotera. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa vakambotaura nechipangamazano chavaTrump shoroma vaElon Musk, asi zvakakona n'anga murapwa achida. Ukuo bato rinopikisa reUmkondo weSizwe kana kuti MK raendesawo sangano reAfriForum kuMatare richiti kunyepa kwariri kuita kwakafanana nekupandukira hurumende, sezvo vari kuti ndiro riri kuudza vaTrump zvemanyepo. VaMusk vari kutiwo mutungamiri webato rinopikisa reEFF waJulius Malema vatemerwe zvirango. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakashorawo danho reAmerica vachiti zvinoitwa nehurumende dzezvevapambe pfumi. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo wenyika vari mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi.
Ndoona kuti America ipapo yanyanya kumanya zvayaita, handifungi kuti zvakakodzera. Nyanya sei takatarisana nekuti mutemo uyu hausi kutorera vanhu, kungoti taakutongotora. Uri kuti hurumende ipiwe masimba ekukwanisa kutora nzvimbo kuti padetserwe kuti vanhu vasina kugarisika zvakanaka vagarisikewo zvakanaka, vanhu vakamanikidzana. Saka kupiwa hurumende, kupiwa masimba kwaitwa hurumende, hatisati taona zvakaitikavo kumwe zvekuti minda iri kutorwa, vanhu vachiurawa vachididivi, hatisati tazviona kuSouth Africa. Tangoona mutemo uyu. Mutemo uyu mukautarisa wakasiyana neweZimbabwe wakazoiswapo kupedzisira paitorwa minda. yainzi waka facilitator yainzi fast track land resettlement program iyo wanga waka nya wanga wakashunga zvine ndi wakaita kuti pane nekufambiswa kusina kunaka kwezvinhu asi South Africa vangoti vaita mutemo ungapawo hurumende nekuti zvakakosha kuti vanhu vakamanikidzika vave vanopuwa dzimwe nzvimbo dzekugara.
Ko vari kuti vachena ava vakatorerwa mapurazi zvinozoguma zvoita semuZimbabwe kuti vanhu vanenge voziya zvakare nenzara?
Dei kuri kuti South Africa yanga yaisa mutemo wakaita seuwo muno wakanzi yavanotorerwa asi hapana compensation izvo zvokuda taizvihwisisa uyewo kuti vose ngavatorerwe but paringonzi government hurumende yapuwa masimba okuti ikwanise kuakwaya lendi zvinoitika ndezvekuti pari zvino hurumende inotokwanisa kutenga maybe kuburikidza neyainonzi winning buyer winning seller basis but dambudziko rinoitika nderekuti panogona kunge pasina ari kuda kutengesa saka hurumende inofanirawo kuvawo nemasimba ekuti kana zvanyanya kuti vanhu vamanikidzike ikwanisike kuti hai nini hongu hamusi kuda henyu kutengesa asi taa kuti vade matengesa kuti vakati vepapo vagaraka izvozvo zvinhu zvinenge zvakanaka asi tikazoti tinoisa mutemo wokuti hurumende dzisaisa mutemo munyika yadzo tinenge takundikana.
Tichitarisawo vamwe vari muhurumende yemubatanidzwa ive DA vaenda kudare repamusoro vachiti mutemo uyu ngaobviswe, munoona sei danho iri?
Danho ratorwa neDA iroro rakangoda kufanana nedanho riri kutorwa neAmerica. Handifungi kuti rino musoro asi dei kuri kuti veDA vari kuti kana ivo vaTrump dei vachiti hongu pane zvatoitika zvekuti pane vanhu varovwa vakavurawo vakadzingirirwa kubva kumapurazi avo zvisiri pamutemo uye paitwa zvekuti vanhu vangotoregwa ngonzi chindai vosiwa vasina pavaiswa vosiwa vasina kupuwa chouviri kana kuti compensation izvozvo tingati zvingajustifya kana kuti zvingaikodzeresa kuti kuinzwe kumatare.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vari parunhare muHarare naBlessing Zuluwe Studio 7. Vateereri, echinoi chiziviso. Mave kukwanisa kunzwa Studio 7 paWhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Tinokukurudzirai kuti mutevere WhatsApp VOA Shona channel yedu apo tinokupai nhau dzinenge dzichangoburwa. Makavhura WhatsApp dzvanyai pakanzi updates pasi kuruboshwe motsvaga VOA Shona modzvanya pakanzi follow. Apa padiwe link asi kune vanoda havo kushandisa link endai paFacebook page yedu patinoisa link yacho. Chimwe chikwata chebato CCC chinotungamirwa namuzvinafundo Welshman Ncube chashevedza vanozviti ndiwo munyori mukuru webato CCC vasengezo Shabangu kuti vamire pamberi pekomiti inoranga vanotsautsira kana kuti disciplinary committee mushure mekupomerwa kwavo mhosva dzekutsaudzira gwara remusangano vachizvipa masimba ekuronga bato avasina. Gwaro raonekwa neStudio 7 rakanyorerwa vaShabangu riri kuti vanofira pamberi pekomiti iyi nemusweta mangwanani kusouth atwe muHarare asi harina kutara mhosva dzavapomerwa. Asi gweta vaShabangu vaNcobizita Murilo vaudza Studio 7 kuti tsamba inonzi yakapiwa vaShabangu yekuvakoka kumusangano uyu yakasiyirwa mudzimai wavo uye havana ruzivo rwekuti yakabva kunaani zvichireva kuti havasi kuzoenda. Chikwata chavaNcube chakapomera vaShabangu mhosva yekushandura utungamiri webato muparamende zviri kunze kwemutemo chakakwira kudare reHigh Court. Nyaya iyi yamirira kunzwikwa kudare reSupreme Court. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata mutauriri wechikwata chavaNcube waWillis Madzimure.
Ichokwadi kuti vakaridzwa mapepa ekuvati vange vachizoenda mudare redu rinotarisa nyaya dzevanhu vanenge vasaudzira bhara remusangano nebhara reconstitution yemusangano.
Chii chaita kuti vasvike pakudaidzwa kuti vamiswe pamberi pekomiti?
Kuita kwavo kusiri kuwirirana nemaitirwe anoitwa zvinhu mumusangano wedu weCCC. Musangano wedu weCCC unotevedzera constitution nemusangano wedu weTripoC ine maitire aunoita pane chese chaunenge uchiita. Saka sekuti une mapandiko anoongorora nyaya dzose achingotambidzana kudaro kusvika pasvika panonzi musangano watema chigato kuti zvakati.
Saka vakabvuma here kunge vachiuya vachimira pamberi pekomiti?
Zvinenge zviri pavari kuti vanobvuma here kana kuti havabvumi. Munhu ukange watsaudzira maitirwe emusangano unobedzwa iwo pachako unoona zvakakukodzera here kuti uende kana kuti uregedze. Asi kuenda kunoita kuti undonzi pabudiri rako renyaya yako zvakanaka, nekuti kudedzwa kusvitora kuti unenge watonzi watorohwa nemhosvaka.
Asi vachavangu ii nhengo yebato renyu here zvokuti mungavadaidza kuti vange vachimira pamberi pekomiti? Nokuti tinoona mazuva apera makamboendesana kumatare, matare anenge akati vachavangu vane kodzero yekuita zvavari kuita.
Hakuna dare rakataura kuti vachavangu vane kodzero yekuita zvavari kuita. Kana muchiri kuyeuka dare rakagarwa navava vamambo, ndo dare rakataura kuti vachavangu havagoni kuita zvavari kuita. Chakatirine taendera kudare chava chokuti tichiita kuti chigata vakapa chitevedzerwe. Ivo chavakazotaura ndechekuti aiwo kune nyaya yakakwidzwa yokukwikwidza mutongo wandakapa kusupreme court. Saka zvinofanirwa kuti ngazvichingondopedzerwa ikoko, muregedza kusana kuita izvi, nokuti mazuva okuenda kusupreme court achandiwa padhuzi, chiregedza nyaya inondopedzerwa ikoko. Kwete zvava kutaurwa kuti dare vakati vachavangu vane kodzero yekuita zvavanga vachiita, nokuti kana makatasa vakanemiri, ini ndimi mutongi akapa mutongo wekuti vachavangu havasi kufanirwa kuita zvavanofanira kunge vachiita. Hamungaiti musemu mutongi anosvika otizve aiwa vanofanira kunge vachiitwa, hazvigonicho.
Vanga vari mutauriri wechikwata cheTripleC chinotungamirwa namuzvinafundo Wells Mancube waWillis Madzimure vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Namibia iri kuchema vase munyoma vakava mutungamiri wenyika iwe kutanga ava vakashaya nemusi wemugovera vave nemakore makumi mapfumbamwe. Vakatanga kutungamira nyika muna 1990 mushure mekunge Namibia yawana kuzvitonga kuzere kubva kuhurumende yerusarura ganda yeSouth Africa. Vanyoma vakapedza makumi matatu emakore vari muhopoteri vachitungamira varwi verusununguko. Asi kunze vanyoma vaizikanwa nekushora zvikuru nyika dzakabudirira pamwe nehungochani. Asi vaidyidzana neNorth Korea, Cuba, Russia neChina dzakavabatsira munguva yehondo yerusununguko. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakadzokorora mashoko avo yekuti vari kutora dunhu reGaza, apo vakawanda vari kukurudzira Israel nechikwata cheHamas kuti vawedzere nguva yekumira hondo. United Nations iri kuti kumbomira nyaya yekurwisana kwapa kuti vanhu vasaurayiwe nenzara, vachiti chikafu chave kukwanisa kupinda mudunhu iri. VaTrump vanoti havasi kufara nekuti vanhu vari kuburiswa muutapwa neHamas havasi kuratidza kuva neutano hwakanaka. VaTrump vati vari kuda kutenga dunhu iri vanhu vemuPalestine voendeswa kune dzimwe nyika. Bazi rezveutano rinoti chirongwa chekudonhedzera vana vari pasi pemakore gumi nhomba yekudzivirira mheta makumbo kana kuti polio chakaitwa svondo rapera chakafamba zvakanaka chose. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vaudza Studio 7 kuti chirongwa ichi chinove chechina chakaitwa kubva musi wa4 kusvika musi wa7 mwedzi uno uye chakaitwa matunhu ose munyika. Asi vamwe vabereki vanonzi havasi kufara nekuwanda kwenhomba idzi uye kubatana kwadzo zvoita kuti vatyire kuti zvinogona kukanganisa utano hwevana. Chirongwa ichi chaifanirwa kuitwa mwedzi wapera wandira, asi chinonzi chakazoendeswa mberi mushure mekunge nomba yanonoka kupinda munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zveutano Dr. Simbiso Ranga, vanove chiremba ku North Carolina muno muAmerica kuti tinzwe upfungwa dzavo pamusoro pechirongwa ichi.
Tinoona chirongwa chekuti vanhu vapuwe vaccination kana kuti immunization yepolio. Chirongwa chakanaka chose. Sezvatinoziva polio inokonzera mheta makumbo kana kuremara. Asi chirwere changa chaitwa yatinoti eradication chapedzwa pasi rese more or less. Saka vana vanofanira kudzivirirwa kuchirwere chepolio. So vaccination iri kuitwa, campaign iri kuitwa, chirongwa chakanaka chose ende chinofanira kuramba chienderera mberi.
Tiri kuona kuti vana vanga vachidonhedzerwa nhomba inganzi fourth round. Zvichireva here kuti vana vamwe chete ivavo ndo vanenge vachidonhedzerwa nhomba iyi kechina?
Inenge ine pakati pekuti vana vakapuwa nhomba yekutanga vopuwa yepiri, uyezve kune vamwe vaya vanenge vasina kuwana nhomba pekutanga vaona vamwe vana vari kudonhedzerwa nhomba vochiuyawo vabereki vounza vana vaya kuti vawane nhomba. Saka vana vanenge vari pamastages akasiyana, tinovatiwo macampaigns, which means that tetu kukurudzira kuti vana munharaunda imomo vaya vanga vasina kuwana nhomba pekutanga kana paitwa second campaign vouya vawana nhomba kuitira kuti mwana wese zvake awaniswe nhomba.
Takanzwawo kuti pane vamwe vabereki vaigunun'una kuti nhomba inenge yawandisa iyi kuvana ine njodzi yaingakonzera here?
Njodzi handione sekudaro, nokuti vana chiremba nanamukoti vanenge vari kutevedzera iwo hatinoti maprotocols. Maprotocols zinoreva kuti zvakaongororwa kuti mwana anofanira kuiswa nhomba kangani, whether ipolio here, whether ndeye measles here, whether ndeye rubera here. Saka vane maprotocols avanoshandisa veministry of health anovabatsira iwo kuti vaone kuti mwana wega wega anofanira kuwana nhomba yakadini like yechirwere chepolio. Saka kutevedzera zvinenge zviri kuyambirwa nana chiremba nebato rezveutano chinhu chakanaka. Hapana macomplications akanyanya kuwanda anowanikwa munhomba, nhomba zhinji dzinenge dzakaongororwa over many years kumeka sure kuti maside effects are very minimal. Saka handifunga kuti vabereki vanofanira kunyanya kushungurudzika kuti vana vazowana nhomba dzakati wandei.
Iyo polio kana kuti utachiwana hwepolio hunenge huchibva pai zvokuti vana vangatarisirwa kunge vachidonhedzerwa nhomba yekudzivirira gore roga roga?
Chirwere chepolio ivirus inokwanisa kuwanikwa sometimes mumvura, sometimes tingatiyo mumhepo nezvimwe zvakadaro. Saka chirwere chokuti chinokwanisa kana vana vakasadzivirirwa vakakwana chinoramba chichipararira iye atinoti herd immunity. Saka zvezvichida kuti vana vakawanda vawane nhomba kuti vamwe vakwanise kudzivirirwa. So ndo zvandinga taura nenyaya yekuti polio kana kuti iyoyi mhetamakumbo inobva kupi. Chandingangowedzera ndechekuti nhomba inokurudzirwa chese. Sezvatinoziva kune prevention kana kudzivirira zvirwere. Zviri nani pakuti tizoda kurapa munhu awana chirwere. Saizvozvi tinoziva kune vamwe vaya vamheta makumbo vakaremara vekuti havana kuwana polio vaccine nenguva yakakwana. Saka zvine zvaakuvaita kuti upenyu hwavo husafamba zvakanaka. Saka tikakwanisa kuti vana vese vawane nhomba nekukurudzirwa kwatinoitwa nevebato reutano nana chiremba nana mukoti, zvinoita kuti vana vazokura vane utano hwakanaka.
Nyanzvi mune zveutano Dr. Simbiso Ranga vari kuNorth Carolina neStudio 7. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, Philadelphia Eagles yakakunda Kansas City Chiefs 40-22 nezuro ndokusimudza mukombe weNational Football League Super Bowl kuNew Orleans. Jalen Hurts weEagles ndiye akadomwa semutambi akatamba zvinonwisa mvura kana kuti most valuable player. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump ndovakave mutungamiri wenyika wekutanga kuenda kunoona makwikwi aya. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe uye vari mutsigiri wechikwata cheFiladelphia Eagles vaNick Mada.
kuno kune mufaro pachivanhu chedu tinoti mufaro singwi kutaura mufaro wemhando yepamusoro tanga takazvitarisira timu yanga ichikwanisa kunge ichitirakidza kuti tichasvika pano asi patazopasvika ndiri kunzwa mufaro unobva pese pese munhu wese akapfeka girini ndaona kana guta redu manheru rinenge rakapendwa girini nemalights almost every building saka mufaro wacho uri kunakidza zvakanyanya kuvagari veguta redu rePhiladelphia state yedu Pennsylvania nevakatikomberedza vese vanosvika kwenyu kunana Washington DC and vana New York
tinoona kuti mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakave mutungamiri wenyika iyi wekutanga kuenda kumakwikwi aya eSuper Bowl munoona sei izvi
ini sekuona kwangu ndakazvifarira zvakaitwa nemutungamiri wenyika kuenda kundotsigira vatambi vatambi vachiona vakuru varipo vanoona ukoshi hwavo vanoona ukoshi hwemagemu aya kuti hunobatanidza vanhu vari pamwe chete saka chinhu chandakadzidzavo zvakanyanya semunhu akabva kune imwe nzvimbo chero ndava mugari wemuno zvangu asi zvakandikwidziridza and ndinovimba zvakakwidziridza vanhu vose kunyanya ivo vatambi kuti vazoita simba rekutamba
pane urongwa here hwokuwanikwa muchifarira kuhwina kwakaita chikwata chenyu ichi hwati hwavepo uyezve pazvakamboitika munguva yapfuura zvakafamba sei
nguva yapfuura pakaita zvakandishamisa zvandaisati ndamboona because nekugara kwangu kwandaita timu yedu yeeagles yanga isati yaenda kusuper bowl asi ndakaona Philadelphia riri guta rakasiyana mazivira andinoriita nguva yese nemufaro wandandisati ndaona nekuzara kwevanhu vandakashaya kuti asi america yacho yose yauya kuno kuphiladelphia urongwa handisati ndiri kutotsvaga mashinzwe kuti tinoita wokamu vakomana vedu vevaripi nekuti ndiri kunzwa kuti kuchaita snow kutanga mangwana kusvika musi wamusi wechitatu ndachitarisira kuti tingangoita mutambo wacho pakati pevhiki kunana chitatu asi hapasati pava nemaconfirmations asi ndinoziva zvangu kuti pachaitwa zuva rakakurisisa rinosanganiswa nevagari vemuphiladelphia kuti titambire timu yedu pachaita mufaro wakakura zvakanyanya
mutsigiri wechikwata chePhiladelphia Eagles Vanik Mada vachitaura naMavelas Muhlanganya weStudio 7 vari kuPhiladelphia muno muAmerica. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Nyika yedu yeZimbabwe, nyika yedu yeZimbabwe ngaidzidze kurarama nezvainazvo, kwete kuimba yekutarisira zvipo zvichabva kune dzimwe nyika zvonzi international aid hazvishandi. Vanoti Singapore yakakwanisa kuvaka nyika zvakanaka nokuramba zvinhu zvakaita seizvozvo. Lido wokutanga akaramba zvenyaya yezvipo, nyaya yemaaid emaassistance. Isu tinoita mistake kubhajeta chifunga kuti chapuwa zvipo. Nyaya yezvipo, nyaya yemweya wokupema ngaubve muhurumende yenyika ino, ngaubve muhurumende yeZimbabwe.
Makadi paStudio 7 ndibaba chinogurei. Regai nditi kuwana veZimbabwe, chokwadi chiripo maZimbabweni kana takasimba takabatana ngatimirei nechinhu chimwe chete. Zano haimbofa yakabva maministers aya nana Munangagwa nevana vake ishamwari dzake idzi havambofa vakabva ende vanotorwisa kuti varambire pamasimba because vado vachiguta. Saka isusu tikasagadzisa nyika yedu pachezvedu tega maZimbabweans hatina kwatinoenda ende hatisi kukunda charamba tichingochema vachingogadzira mazimari vachichinja mazimari vachidini iko zvino vakuda kufadza maovheti manje kuti maovheti vanyarare.
Uyo Job Sikala unozviitisa dayanga ichiri nguva yemaBSA yana Smith marovero avaiita vanhu musaka waipera iye zvinezvi vakauraya pati yeMDC yana Chamisa vakaimwaura mwaura iye zvino haichafi akahwina futi noumbimbindo kwake.
Mamuka sei vashamarari veStudio 7, mamuka sei, mamuka sei. Ndine Brian ndiri paPolokwane paSouth Africa po. Ndoda kutenda navachivhayo, ndoda kutenda navachivhayo vakaburusa vavhara zipi mumupangara.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri veStudio 7. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk apo tiri kutarisa matambudziko anosangana nenyika panyaya yemari yekunze apo vakawanda vochengetera mari mudzimba. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai muina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazo omuhle kustudio 7, ngomvulo mhlaka 10 kuNhlolanja 2025. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uchothoza umongameli wele Melika uMnumzana Donald Trump ngokumisa usizo lwemali ebiphiwa ele South Africa ngele Melika phezu komthetho omutsha.
Siyakwazi ukuthi lapho kulesinkwa khona omunye angazama ukusondela acine esefuna ukuhlephuna lapho angamelanga ahlephune khona abantu bajayele ukuqabana.
Kuyaqhubeka ukuxokozela kubandla leZANU-PF kulabathi umongameli Mnangagwa kumele eqhubeke esembusweni, abanye betshaya phansi ngenduku besithi kabakuvumeli lokhu.
UJanuwari kube lezulu elihle kakhulu, sikhuluma nje kathesi ngendlela osokukhwamalale ngayo emasimini sokukubi.
Abanye abalimi bathi sezisitsha izilimo kwezinye izigaba zemathebelelende ngenxa yokusilela kwezulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usechothoze umongameli weMelika uDonald Trump ngokumisa usizo lwemali ebiphiwa ele South Africa ngele Melika phezu komthetho omutsha wokwaba kutsha umhlabathi. Umnangagwa utshele intathelizindaba ngempela sonto esanda kuvela emhlanganweni omkhulu owesadakle East Africa Community oqhutshelwe kwele Tanzania ukuthi inkokeli yeSouth Africa leZimbabwe ilabantu abalwela inkululeko, ngakho akuqondanga okwenziwe nguTrump. Uthi isenzo sakhe lesi siveza ukuthandwa ngabahuquluzi benotho. UTrump wethule umthetho wokumisa uncedo lwemali esithi umthetho omutsha weleSouth Africa uza kahlameza abamhlophe abalamaplazi, waphinda wathi abahlutshwayo balakho ukuphephela eMelika. EleZimbabwe lahluthunela abamhlophe amaplazi kusukela ngomnyaka ka-2000 okwacaphula amazwe angentshonalanga. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele encwethi kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube.
Ngicabanga ukuthi bekulindelekile ukuthi uzakhuluma ngale ndlela, ikakhulu ngoba lokho okukhulunywa ngakho kuthinta izijeziso zenotho, kanti eleZimbabwe namankampani eZimbabwe labanye beZimbabwe abasezihlalweni bake baba ngaphansi kwezijeziso zenotho kumbe basesengaphansi kwezijeziso zenotho. Ngakho-ke bayadinga ubudlelwano kakhulu lalawo mazwe abesetheswe izijeziso zenotho, okuthiwa ngesiNgisi solidarity. Ngakho-ke kawumangalisi kakhulu ngoba kuthinta uhlanga, kuthinta umhlobo, kuthinta umhlabathi, kuthinta njalo ule South Africa ngendlela enkulu kakhulu ngoba balilwela ilizwe leliyana bethathelwe umhlaba ngendlela enkulu. Ngakho-ke ukusondela kwakhe kubo kuyindlela layo yokuthi abeseduzane labase-South Africa ahambisane lalokho abakuzwayo ngalesi sikhathi.
Udaba lolu oluphakathi kukaRamaphosa lo mongameli Donald Trump, kambe luzaphela njani njengoba sesibona-ke umongameli Emmerson Mnangagwa engenela kangaka? Kuyaphela sokutheni, kuyathiwani khonapho kuncu?
Ukungena kukamongameli weZimbabwe u-Emmerson Mnangagwa angiboni ukuthi kuzaletha inguquko engakanani. Ngicabanga ukuthi izitsho zenotho eziphathelene lalokho okwenzakala e-Israel phakathi kwa-Israel le-Hamas zizaqhubeka zikhona ngoba siyakwazi ukuthi uTrump useduzane kakhulu lo-Israel. Okunzima kakhulu ukubona kuqhubeka kodwa kusengaqhubeka izitsho zenotho eziphathelene lomhlaba e-South Africa kakhulu ngoba sekuvezakele ukuthi uMongameli uTrump wakhele phezu kwalokho okungamiswanga kahle, information erongo angayiphiwanga ngendlela efaneleyo. Kanti ke lamaqembu aphikisayo kunye lele DA selichilo ukuthi hayi alivumelani lalokho okwenziwe nguMongameli uTrump. Kodwa ke siyamazi uTrump ukuthi unjani, usengaqhubeka ngazo lezi zithetho zenotho, kodwa ke ziyabe zizakhitshwa nxa ngicabanga nxa zizaqhubeka ngulozi alandela wemelika kakhulu nxa kungenwa amademokrasi.
Kuyo pambili ubona zani izwekazi le-Africa lila khona ukuthi lithuthuke lingalancedo oluvela kwelamelika?
Yebo, izwekazi le-Africa liyakwazi ukuthi lithuthuke lingelancedo oluvela kwamanye amazwe, and sekuyisikhathi ukuthi abantu bakhangele zona lezo zinto ngendlela enkulu kakhulu. Ngokuba kakho umuntu wakwathuthukiswa yikuthi amukele abe ngukhamsangithele, kumele sisebenzise leze zethu ama-natural resources, sisebenzise ingqondo zethu, singabe sicela singabe siphiwa. Ukuze kwenzeke khona lokho kudingakala ababusi abalomcabango omuhle obona khatshana, abangathanda ukucela, abangathanda ukwebiwa kwezemvelo lemali yabantu, i-corruption, abangabusikabe abantu, abahlonipha amalungelo abantu, ukuze abantu bangajoni bebhizi ngezepolitiki kakhulu bacabanga ukuthuthukisa ilizwe. Kuza kwenza ukuthi siye phambili, kumiswe izimpi e-Afrika, kube lokuthula, sike sicabange sisebenze ndawonye. Singakwazi ukulithuthukisa izwekazi le-Afrika singacelanga, kodwa kuzadinga abaholi abacabanga ngendlela entsha kulale kade ikhona eqhubeka ikhona namhlanje.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe, njalo ubekhuluma ecingweni ekobulawayo lo Gibbs Dube we-Studio 7.
The Voice of America.
Kuyaqhubeka ukuxokozela kubandla leZANU-PF phakathi kwabantu abasekela uMongameli Emmerson Mnangagwa abathi kumele eqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028, lalabo abathi kumele achiyele umsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga. Abafisa uMnangagwa eqhubeke esembusweni bathi kumele kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe. Kodwa abakuphikisayo lokhu bathi abasoze bakuvumele. Namhla uMnangagwa lomsekeli wakhe uChiwenga bebengcwaba iqhawe lesizwe uMnumzana Tinaye Elisha Chigudu e-National Heroes Acre eHarare. Ababili laba babikwa bengasaboni ngasolinye, njalo kulokufuthelana phakathi kwabo. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxele uMnumzana Thembelani Dube olandela ezombusazwe ezimele.
Amaqembu lamaqembu vele kukhona ukuthi nxa abantu bebabili bebathatha kusiya phezulu abantu babe lapho ungazwanani. Kodwa okunye kumele sikunanzele ukuthi nxa sesingena kwezombusazwe abantu bahlala bedonselana kungenxa yokuthi lowo lalowo ufisa ukuthi angena asondele esinkweni esingabe sidliwa. Kodwa ke nxa sikhangela amabandla ayiwo akhona kathesi ngakunanzelela kakhulu, abaningi badonsa omunye enanzelela ukuthi ubani angasuka kuleyana indawo la minzasala mhlawumbe sengisegcekeni entweni engiyenzayo, abantu bagcine sebenanzelela ukuthi mina bengisenza into engaqondanga. Abanye njalo bangabe bedonsa befisa ukuthi ukhona kathesi aphume kungene lo abamfisayo mhlawumbe lawa bangasondela esinkweni lesi esidliwa ngabanye bona behlezi khathane.
Kodwa nxa sukhangele Dube khonokho okwenzakalayo kambe kuya ngaphi?
Ekucineni kwakho konke kuveza ukubana abantu ngaze kube le mthetho kule ndawo nxa singakhuluma ngesisekelo sombuso abantu abaningi lanxa sibhalwe kabafisi ukuthi basilandele. So iningi labantu kuveza ukuthi balesifiso sokuthi isisekelo sombuso singalandelwa as long bona bethola lokho abakutholayo. Kodwa ekugcineni kungagcina kudala ingxabano ebantwini kade bephila bendawonye ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi lapho kulesinkwa khona omunye angazama ukusondela agcine esefuna ukuhlephuna lapho ongamelanga ahlephune khona abantu bajayele ukuqabana. Ngokunjalo-ke le mabandleni khonoko okukhona kuyagcina sokulokuchithekana, ukuchithekana kwakhona okungamnandi ngenxa yokuthi abantu bayese begqabana begqabanela isinkwa leso abakhangela ukuthi basihle. Ngaso kusiba njalo-ke ilizwe kalisayindawo, ilizwe selisimandawonye. Sokubuyela khonokho esikubonayo emazweni okulokuqabana khona okunjengabo DRC, okunjengabo Mozambique, la kwezinye indawo, because nxa abantu abayibo abaphethe intambo zombuso kumbe ibandla eliphethe intambo zombuso lingasazwanani, ugcina kulimala abantu, ugcina kudubeka abantu. Yikho lapho esiyagcina sikhona.
Ye, siyabona njalo abalwa impi yenkululeko labo. Kulabanye abangapha kuChiwenga, kube labanye abakuMnangagwa, akungene khonapho sizitshona ukubona njani khonokho.
Kukabili khonapho la kungakukhangela. Abanye nxa bebona esingathi ngumsekeli kamongameli, baye bebona umuntu olisotha abalwe laye, awuseduzana abasamkhumbula. Kube sokusithi abanye nxa bekhangela umongameli, laba ababelaye egangeni lawo babona umuntu abake baba laye ngesikhathi kusalelwa impi yenkululeko, babaye bahlangana laye ejele ngezikhathi bebotshiwe. So khonokho-ke kumele sikuqaphele ukuthi lo lalo usekela umuntu ekhangela ukuthi yena wambone ngaphi. Kodwa-ke ngezinye indlela futhi singakukhangela, uyafica ukuthi bakhona abanye abaye bebasebenzisa wona lawa abalweli benkululeko laba njengama-proxies esikhangela ukuthi kungona umuntu abefuna ukulwa impi yakhe esebenzisa abantu abangayisuye kodwa ebathuma besiya phambili ukwenza ukuthi bafike benze ukukhokozela ukuthize mhlawumbe laya besebona ukuthi kambe kungenzakala. So kungahamba nje singathi ukutesta ama-waters, funa ukubona ukuthi laba bangakhuluma bathi i-reaction ithini, labana bangakhuluma bathi i-reaction ithini. Kodwa abanye babo hhayi bakhuluma sibili ngendlela evela ngaphakathi ngenxa yokuthi ungabakhangela abaningi babo akutshengiseli ukuthi ngabantu abalwela ilizwe ngendlela abadubeka ngayo. So abanye bakhuluma kuvela ngaphakathi sibili kuyiqiniso ukuthi baye befuna ukuthi kube le nguquko ethize abaye beyikhangeleni lokuthi bananzwe njengabantu labo abalwela impi yenkululeko.
Umnumzana Thembelani Dube ulandela ezombusazwe ezimele. Ubexoxa le Studio 7 ekobulawayo. Abalimi endaweni ezitshiyeneyo zeMandebeleni ezigoqela eLupane, eGwanda, eCholocho, eInsiza lePlumtree vathi sezisitsha izilimo ngenxa yokuswelakala kwezulu. Vathi kwezinye indawo likhizile nje okungatsho lutho izolo. Sixoxe lo mnumzana Thembelani Moyo, umlimi ohlala eGwarayi eLupane.
Kuyadanisa kakhulu osokusenzakala ngomkhathi kulamalanga. Izulu beliqale linetha kuhle kakhulu izigaba eziningi zelizwe. Osokukhona uJanuwari kube lezulu elihle kakhulu. Sikhuluma nje kathesi ngendlela osokukhwamalale ngayo emasimini, sokukubi sokukuba kusamanga kuhle endaweni eziningi ezivandeni lapha. Abalimi bayakhala umumbu omningi usubhaceka. Okudanisayo besifakile ama-fertilizer la okuzalisa la, so sikhangelela ukuthi uFebruwari uzaba lezulu. Nango-ke uFebruwari uthwasile, komile.
Emadlelweni-ke baba Moyo kume njani khona ngapho?
Vela kusamaka kuhle egangeni lapha, inkota ezifuyo isitshile. Okukhombisa ukuthi abantu abalimi kumele ukuthi bethathe inyathelo. Nxa kungaqhubeka kunje, siyaxwayisa abalimi ukuthi ababuthe khonokho okuzabe kukhona emasimini. Ukwenzela ukuthi kuncede izifuyo phambili, ngoba hayi umkhathi awusamanga kuhle sibili. Hayi indlala athi khona last year ngesimo sokuhamba ngaso lesi, kukhanya kuza siphinda. Okutho ukuthi nxa kungasiphinda kuzaba kubi ebantwini, ezifuyweni, kukho konke nje. besikhangela amalanga wonke layo ukuthi izulu leli liza kubona, kodwa hayi indlela zokudonsa ngayo hatshi. Ilanga liyachisa kakhulu, singazi lezi ezincane abantu abalimela muva indima zemuva lezi ukuthi kumbe zizalunga, kodwa akuthembisi, akuthembisi sibili.
Umnumzana Thembelani Moyo ngomlimi ohlala eGwarayi eLupane enyakatho eMandebeleni ubexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine uthi uzimisele ukukhulumisana lo mongameli weMelika umnumzana Donald Trump ngokumisa impi ephakathi kwelizwe lakhe lele Russia. Sokutholakale izidumbu ezingamachumi amahlanu enkangala kwele Libya ezangcwatshwa ethuneni linye. Abezindaba beReuters babika ukuba abantu laba babezama ukuya kuzwekazi laseEurope. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Weziphathelane leMelika. Iqembu leFiladelphia Eagles yilo elithethe inkezo yomncintiswano weSuper Bowl izolo ngemva kokubhaxabula iKansas City Chiefs nge-40-22. Umongameli Donald Trump ube ngumkhokheli weMelika wakuqala embalini yaleli lizwe ukuyabukela lo mdlalo enkundleni, njalo ubesekela iqembu elinqotshiweyo. UTrump uphume umdlalo ungakapheli ngoba iqembu lakhe belitshona. UTrump usole inhlanganiso elawula lemidlalo iNational Football League ngokuguqula imithetho yalemidlalo esithi isibulele umdlalo webhola eMelika. Kodwa inhlanganiso le ithi yaguqula limithetho ngenjongo yokuvikela abadlali ekulimaleni. Sixoxele omunye obukelela umdlalo uTim Moringayi.
Umdlalo wayizolo oyeKansas leFiladelphia Eagles, bekungala okuningi engakukhuluma ngakho ngoba ubusuphelile within the first half. IPhiladelphia vele ibuye ilungiselele ukunqoba. Ngoba siyakwazi ukuthi iKansas City Chiefs ibisizama ukuba the only team in the history of the National Football League to win 3 Super Bowls in a row. Akuzake kuyenzakale khonokho ukuthi i-team iyawina the Super Bowl 3 times, ngoba kunzima considering ama-teams angkhona and the competition.
Sibone uTrump esiba ngumongameli weMelika wakuqala ukuya enkundleni yebhola isiyabukela iSuper Bowl. Ungathini ngalokho?
Umnumzana Trump vele izinto as a entertainment yiyo azithandayo. Siyakwazi ukuthi as a businessman why support ama-sports amaningi, and abangani bakhe abaningi they are from the sports arena, o Mike Tyson, o George Foreman, labo Muhammad Ali. Vele khonokho uhlanganisa yonke imidlalo yonke, he is a favorite fan. Yena wake waba ngu-commissioner we-USFL eseyithengile lapha in the 80s. So kathesi is a vested interest engumongameli welizwe at the same time.
Si muzwe njalo uTrump echothoza ukuguqulwa kwemithetho yalomdlalo esithi awusahlabusi. Ukubona njani lokho?
Ukuthi kavumelani lama changes awe NFL. Sometimes ngiyabona ngathiwa umdlalo lowo has become faster and more dangerous than owakwenzakala kudala. Siyabona ukuthi sebatshintsha ama dimensions le safety protocols as ama helmet angkhona, ngoba umdlalo wangkhona unjenge rugby, but ukuthi abantu baba reckless mabe gqoka ama helmet besithi they are protected, but the injuries are much more worse ngoba you don't have the withhole yokuzimisa ma uchallenge nalabantu. So it's a continuing conversation ngendaba zona lezo ukutshintsha imithetho yangkhona ukuthi abantu bavikelwe ama injuries. But I think umdlalo we-NFL wakathesi ngathiwa it's watered down kakhulu. Kumele labo bazame ukubisela some other rules ababelazo kudala so it becomes entertaining. Siyakubona ku-basketball ukuthi ama-fans asabukeli ngoba ama-referees they are over refereeing ama-games, so akusachazi abantu abaningi. So hayi, khonapho ngiyakubona lami ukuthi too much regulation ayisoze yaletha abantu abafuna ukubona ibhola ele-NFL abaningi.
Umnumzana Tim Moringai isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Kwezempila kahle namuhla sixoxa ngomkhuhlane wesihudo oqhamuka ikakhulu ngesikhathi sezulu kumbe lapho okungela manzi ahlambulukileyo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Abezempila kahle kobulawayo bakhuthaza uzulu ukuba ahlale ehlanzekile lokuthi engahlaselwa isihudo agijimele esibhedlela. Bathi kuqakathekile njalo ukunatha amanzi ahlanzekileyo lokudla ukudla okuphekiweyo. Kunyanga edluleyo edolobheni leli kube labantu abaphansi kwechumi abahlaselwe isihudo, njalo ugatsha lwezempilakahle uhulumende weJapan iUNICEF leWorld Health Organization baqhuba inhlelo zokulimukisa uzulu ngomkhuhlane lo eZimbabwe. Udokotela Mafio Siyamuchembu ophethe isigaba sakobulawayo uthi kunengi okudala umkhuhlanelo.
Kobulawayo silohlupho lokusilela kwamanzi ukusebenzisa ezindlini la ukunatha. Silalo njalo uhlupho amasewage acina esephuma emapayipini okumele ehambele khona. Ukuna kwezulu kuletha amanzi ezizibeni kodwa amanzi angalungelanga ukunatha.
Udokotela Siyamuchembu uthi kumele abantu besebenzise amanzi ahlanzekileyo.
Ngenxa yokusilela kwamanzi sithola ukuthi abantu balakho ukusebenzisa amanzi la angahlanzekanga ukuthi bethole amanzi okunatha, ukuthi bethole amanzi okupheka ngawo lokusebenzisa nje ezindlini bona engahlanzekanga. Ukusetshenziswa kwamanzi la angahlanzekanga kuletha imikhuhlane yesihudo efana labo-cholera.
Udokotela Edwin Mzingwane okhokhela uhlangothi lwezempilakahle kobulawayo ugcizelele esithi umkhuhlane lo welatshwa ngendlela ezitshiyeneyo.
Kutsho ukuthi nxa umuntu efuna ukuthi isihudo singamhlaseli kumbe singambulali kumbe singamgulisi kakhulu, kuqakathekile ukuthi aqhubeke enatha amanzi, angaba ngamanzi aletshukela letswayi kumbe ngamanzi nje kumbe okunye okunathwayo ukuze kubisele amanzi lawa besithi aphuma emzimbeni. Nxa usiya phambili agijimele emtholampilo lapho abangampha khona amanye amanzi njalo kumbe baze bawafake emthanjeni esikuthi yi-drip ngesilungu.
Sixoxe njalo ngodaba lolu labahlaselwe ngumkhuhlane lo. Unkosikazi Nonhlanhla Mlilo ohlala eBurombo Flats uthi ingane yakhe ibiphethwe isihudo.
Kuviki edlule sike sathwala nzima umntwana esetshaya phansi laphezulu, wanceda ukuthi sibenzele i-salt and water solution saphinda samusa ekilinika besokubuya.
Ugatsha lwezempilakahle lusebenzelana leWorld Health Organization leUNICEF babika ukuba kumnyaka odluleyo eZimbabwe kulabantu abazinkulungwane ezingamachumi amathathu lasithupha 36,000 abahlaselwa isihudo, kwabhubha abangamakhulu ayisithupha 600. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Zimbabwe. Icele lebandla le-Triple C elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube lithe kumele ozithi ungunobhala jikelele waleli bandla umnumzana Sengezo Chabangu athonisiswe ngolwesithathu phezu kwecala lokuzama ukuguqula ubukhokheli bamalunga edale lephalamende ngokungemthetho. Isikhulumeli seceleleli umnumzana Willius Madzimure uthi uzajeziswa kabuhlungu uChabangu engekela ukuya enkundleni yokuthonisiswa kwecala lakhe. Kodwa umnumzana Ngqobani Sithole igqwetha likaChabangu uthi kabavumelani lokukhulunywa libandla likaNcube.
Awukhulumi ngokuthi umuntu abuye ku-disciplinary hearing ungamtsheli ama-charges akhona, ungadinganga iripoti yokuthi aphendule. Njalo ubuye lo muntu okuthiwa ngu-abhida ovele egangeni ukuthi ukhethwe ngubani, ubhadalwa ngubani akwaziwa. Hhayi lokhuyana kudlala lokhuyana. Nxa ukhuluma nge-disciplinary hearing kufuze kube proper, and i-disciplinary hearing ayenzelwa in some place eHarare. Kufuze kuye emahhofisini e-triple C ngoba lwana kuthiuse kwenye indawo emathokothokweni khona le Harare lapho kuthiwa kuzayenza khona i-disciplinary vela kula hearing enjalo.
Police akwenzani lo Chabangu na?
Osebhalelwe incwadi ubaba lwana ukuthi atsho ukuthi ungubani, uvela ngapho, ukhethwe ngubani, ubhadalwa ngubani ukuthi azoyenzani. So into leziyana ziqakathekile kungakakhulu ngokuthi i-disciplinary hearing. Kuzokhuluma ngokuthi ama-charges athi angena ku-hearing iwaphi, evela ngaphi, kube le ripoti. Ngoba laye ukuthi apho ngivele egangeni khona le mathokothokweni esithi ule authority yokuthi azopreside over some hearing, no akwenziwa njalo.
Siyakhumbula ukuthi uChabangu kwathiwa ame ukuthi abe sebenza le bandla le-CCC likhokhelwa ngumnumzana uRashman Ncube. Lakho khonoko asikho kungena khonoko abakudingayo.
Asikwazi umuntu lo phela vela simazi umuntu othu vele khangene angithi othu ozo preside over a hearing. You don't do that. There are proper processes that you have to attend to angithi. And njobe sithi arbitrator kumele kuvunyelwane phela ukuthi arbitrator kuza kuba kubani. You can't just go and pinpoint somebody khona le emathokothokweni abuye sithi arbitrator. No, akusebenzi njalo.
So singathi uJaba ngahambi vele khonoko.
Well, kule communication esiyenziwe to this guy will take it up from there.
Umnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha likamnumzana Sengezo Chabangu yena uzithi ungunobhala jikelele wecele lebandla le-Triple C elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube. Ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7. Sizwe imbiko yenu.
Studio 7, siyakhala besicela indlala amavoice ethu sinathi siwezwelana abantu bamame. Siyakhathala, sesikhathele, sila egoli, safuna ukuba lapha egoli. Akunamsebenzi, abantu abaningi sebephila ngobusela la, sephila ngobusela ncwadi akunamsebenzi. Ekhaya ngale into ziraiti, gold elikhona, yonke into ikhona, kodwa umuntu oyinhloko, inhloko yelizwe nje kuphela ehluleka. Ehluleka vele umdala wehluleka, umnanga kwasifu ufihla amanga, ukhuluma amanga wehluleka kubaba lo. Zanu Doti vele since ubaba esaphile engakashoni nami sakhula semncane izanu yalo kidoti namali kidoti senze ngiphuma intshebeni la eGoli zanu Doti cala idlala amavosi lawo amamela izimbabhiholile manje
basakazwa ka Studio 7 abenza umsebenzi olohlonzi. Hey, nginkinga manje ngicela ukuchasiselwa ngepolitics yaseZimbabwe. Ngivele one day nje sasizwe two president ukubonakala enkayi eJotsholo eMatopo ePlumtree eKhesi eGwanda. Angeke uze uthi upresident uwabonakala endanzulu ezulu upani khona le makhaya. Ya, emakhaleni esandawana. Angakuze uthi uwabonakala endaweni ezingazulizo. Uwabonakala nje solusa emakhaya. Kodwa kwezindawo zaseZimbabwe emashonaland uhamba yonke indawo labathanda khona. Kambe khona kwakusukuhlanyela nje inhlanyelo yobandlululo. Ukubonakala sobala ukuthi kulabanye abantu benyingxenye yeZimbabwe abazondayo. Kungani engafuni ukubavakatshela khona le? Le nto engayisiyo khonapho bese ngicina.
Sebonge abalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Ku-Live Talk lamhlanje sixoxa ngokonakala komnotho. Ngakho lingayikatshana abalaleli be-Studio 7. Sizipeta ke konapha ngokukhangela ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa uchothoza umongameli weMelika umnumzana Donald Trump ngokumisa usizo lwemali ebiphiwa ele South Africa iMelika. Kwanele olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.